Mukuru anoona nezvesarudzo muzek vautoile slaigwana vaburitsa gwaro vachizivisa kuti kunyoresa kweveruzhinji sevavhoti uko kwakambenge kwamiswa nekuda kwechirwere checovid-19 kwave kuzotanga musi wakubvumbi 1 asi sarudzo dzemabi elections hadzisi kuzoitwa panguva iyi senzira yekuedza kutevedzera mirayo yakatarwa nehurumende yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Vaslaigwana vakurudzira vose vanoda kunyoresa sevavhoti kana kuchinja kwavanovhotera kuti vaende kumahofisi ekomishen yavo mumatunhu avagere kuti vanonyoresa sevavhoti kana kuchinja kwavanoda kuzovhotera. Vakafanobata chigaro chemutauro webato reMDCT vaWitness Dube vati vanotambira danho ratorwa nezek vachiti vave kutoita gadziriro dzokuti vapinde musarudzo kana zek ichinge yatara mazuva achaitwa sarudzo.
Tiri kutambira chose zvabva muzek kuti kwakuchitanga mamo mabasa ane zvekuita nezveelection akaita sekuregista kwemavoters, asi tanga takatarisira kuti tichakurumbidza kuti tisvike pakuitwa kwemabi elections, nekuti sebatowo takamirira kuti tinge tichiita zvese zvatinogona napo kuti maconstituencies akasara asina vamiririri nekuda kwezvikonzero zvakawanda ange aine vamiririri vanobuda musarudzo, nekuti isusu sebato revanhu tinotendera kuti vanhu vanofanira kusarudza vanhu vavanoda. Sebato izvezvi tiri takanangana nebasa rekurestructure kana kuti rokugadzirisa nhengo dzedu dzichaita kuti dzinge dzichisarudza vanhu vachapinda mumaconstituencies nemumacouncils iwavo asina vamiririri. Saka takatarisirawo kuti zek inge ichikurumbidza kupedza basa iri, tochiona kuti sarudzo dzinoitwa nekukurumbidza. Asi tinofanirawo kuramba tichitsigirira kuti COVID-19 ichinesu, saka zvese zvatinoita ngatisakangamwe kuti tinge tichiita zvese zvichaita kuti senyika tisazviwanita munjodzi yekuti tinge tichiparara nedenda irori reCOVID-19.
Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vapomera zek mhosva yekushandiswa nebato reZANU-PF kuzadzisa zvido zvebato iri kuburikidza nekuramba zek yakamisa kuitwa kwesarudzo dzemabi elections.
Ichi chiratidzo chekuti zek haisi kuita zviro zvayo zviri pachena zviri pachikerere, nekuti iri kuda kutevedzera agenda inenge yapiwa neZANU-PF. Iyo ZANU-PF iri kutya maelections, iri kutya mabielections, nekuti vakaita zvinhu zvisizvo vachidzinga vanhu vakasarudzwa nevanhu vachiisa vanhu vakaruza maelections pazvigaro izvozvo. Saka inyaya yekuda kutiza vanhu, nekuti vanhu vakavagarira, vanhu vakavamirira kuda kuvaratidza gwara chairo chairo ravanoda sevana veZimbabwe. Saka zvese zvirira zeki zvekusarudza kuti izvi zvinoitwa zvazviitwi, zvinoitwa zvazviitwi, ingori nyaya chete yekuita zvido zvavanenge vachivatuma, vanotozikamwa pachavo kuti vanhu veZANU-PF vanhu vanoluza maelections zvinochisa.
Asi vaslaigwana vaudza Studio 7 parunhare kuti sangano ravo rinoshanda rakazvimirira risingatevedzere zvido chero zvani zvake. Mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vati bato ravo riri kutambira danho ratorwa nezek vachiti havatyi kuti sarudzo dziitwe chero ripi zuva zvaro sezvo vachiti vane rutsigiro rweveruzhinji.
Tinofara nerwendo rwatafamba pari zvino, tinofamba zvekare nerutsigiro rwatapiwa navanhu kuti tikwanise kuita mabasa makuru anosanganisira goho rine udzamu hwegore rino ratakaita nepfumvudza, basa rakanaka ratiri kuita kumigwagwa, basa rakanaka ratiri kuita kunyaya dzeupfumi kuti dhora redu rirambe riine simba, basa rakanaka ratiri kuita kuchengetedza upenyu hwevanhu munguva ino yeCOVID-19 munotondera kuti nyika iko zvino yaane mavaccinations. Tiri kuzviita izvozvo ende tinofara nerwendo rwatafamba pari zvino. Ndokusaka semusangano weZANU-PF tichiti isu navamunangagwa hativhunduke maelections, mabi elections chero akadzi mangwana kana musi waadaidzirwa. We are always ready to win them. Hatina watinotya mabi elections iwayo nekuda kwegondo rwatafamba. Asi avo vanoti dei aitwa nhasi kana kuti dei aitwa nezuro, hationi kuti muono wavo une chekuita nekutsigira kuchengetedzwa kweupenyu hwevanhu munguva ino yeCovid-19. Hatidi kuita tsika yekuona vana vemuZimbabwe semavoters chete. Hatidi kuita tsika yekuona vanhu sevanhu vekungoshandisa mukuvhota. Aiwa, vanhu havane upenyu hwakakosha hunoda kuchengetedzwa. Ndo zvatakatarisana nazvo panguva ino. Ndo kusaka tichiti aiwa, upenyu hwevanhu kumberi, zvimwe zvese kumashure. Sarudzo dzichauya kana tichinge takunda senyika tikafamba nenhau dzevaccinations idzi. Nyika yedu ikava safe. Upenyu hwevanhu hukachengetedzeka. Tochizotanga kuti hatichiendai kusarudzo. Kusarudza ndizvo zvinoitwa nevanhu vane utano nevanhu vari health. Hatiri kuisa health yevanhu vedu kana kuti utano hwavo panyanga dzamushore nokuda kwekuti kune vanhu vari kuti takadzingwa muparamend. Zvekare vanhu ivavo vanofanira kuziziva vakaita sevekuMDC. Vakadzingana pachavo voga vari kuma MDC kwavo. Saka havangati kana vaita dambudziko ravo voti nyika yese ngaichiva panyanga dzamushore nekuda kwekuti kweMDC kune matambudziko. Aiwa, matambudziko iwayo ndeekwavo, ngemba mavo ngavagadzirise. Isu seZANUPF hatipo pakubatsiro kuma opposition political parties. We are not a consultant for opposition political parties. No, hatina nguvo iyo.
Zvichakadai, mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition, Vamavela Skumalo, vaudza Studio 7 kuti hapana chinotadzisa kuti sarudzo dziitwe, sezvo nyika yakavhurwa, uye vanhu vachitevedzera zvakatarwa nehurumende, pamwe nesangano reWorld Health Organization kuti zviitwe, kuderedza mukano wekupararira kwechirwere cheCovid-19. Nzvimbo dzakawanda munyika dzakasara dzisina vamiriri muparamende zvichitevera kudzingwa kwakaitwa nhengo dzeMDC Alliance muparamende neMDCT nebato rePDP pamwe nemakanzura mumakanzuro akasiyana-siyana zvichitevera kusawirirana kwezvikwata zveMDC pamwe nekufa kwakaitawo dzimwe nhengo dzeparamende kumapato ose ane nhengo dzemuparamende. Zeki yakamisa kuitwa kwemabi-elections kubva gore rapera, ichiti kuita sarudzo idzi kunopinza veruzhinji panjodzi yekubatwa nechirwere cheCovid-19, icho chauraya vanhu vakawanda pasi rose kusanganisira muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas, chiri pasi.